Vemabhizimisi nevashandi vane maonero akasiyana panyaya yekushomeka kwemari nemanetsero ari kuita zvinhu munyika panguva ino. Munguva yakare, panguva ino yekisimusi, vemabhizimisi ndipo pavaita mari zvinhu zvichifamba zvakanaka nekuti vashandi vazhinji vanenge vaine mabhonasi. Asi iko zvino mabhanga haana mari uye vashandi havasi kupiwawo mari dzavo dzemihoro paine nguva. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Zvinenge zvakatisiyanei nemakore apfuura. Kumhanya-mhanya tinombokuona kuchiitika kumashops, vashandi vachimhanya-mhanya vachigadzirira mhuri dzavo, vachigadzirira kuenda kumisha. Zvinenge zvakatidzikirei, vashandi vakawanda vane dambudziko rokuwana mari pavanoshanda.
Vamoyo vanotiwo kushomeka kwemari mumabhanga kuri kupawo kuti zvinhu zvinetse kumushandi. Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti ivo semaonero avo zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Vanhu hapana zvinyuto zvakanyanya nekuti mitengo yakatoroverwa pasi.
Vamutashu vanotiwo vanhu vari kukurudzirwa kuti vashandise dzimwe nzira dzekutenga zvinhu dzakaita sekushandisa maATM cards. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavidson Norupiri.
Mutaundi mese munongova neChristmas rush semakore ese, vanhu vari kumhanya-mhanya kuti vakwanise kunge vachitenga zvavanoenda nazvo kumamisha, zvavanodya nazvo nemhuri pamaChristmas. Saka nyaya yokutengwa tiri kuiona nokuti isusu tiri mumaindustry, saka tinoona dhimandi yezvinhu kuti yati kurei paChristmas pano nokuda kwefestive season.
Vanorupiri vanotiwo vari kufara nemafambiro ari kuita zvinhu maindustry pari zvino sezvo vanhu vari kutenga.
Kuzvitoro vanhu vari kutenga. They are using cards, plastic money, nokuti mari vashoma vari kuiwana kubhengi. Vanhu vari kuiwana zvavo kubhengi asi havasi kuwana yavari kuda chaiyo. Asi nenyaya yeplastic money mabhengi ari kuinkarejawo kuti vanhu endai motenga neplastic money uye vanhu vari kuitambira zvekare mumashopu.
Nyanzvi munyatsi zvematongerwo enyika Dr. Godfrey Kanyenze vanoti kana vashandi vasiri kubhadharwa zvinonetsa kuti upfumi hwenyika hufambe zvakanaka.
Makambani anotadza kuenderera mberi nebasa ravo. Mukatarisa zvimwe zvezvinhu zvakatarwa zvakatariswa neConfederation of Zimbabwean Industries, zvakaratidza kuti chinhu chiri kunyanya kukanganisa makambani kuti asafambe zvakanaka muZimbabwe inyaya iyoyo yokushayikwa kwemari. Ri kuita kuti kushayikwe zvinhu, vanhu vanotenga zvinhu zvinogadzirwa nemakambani, zvichiita kuti upfumi hwenyika husaenderere mberi. Saka mukatarisa rati makore apfuura aya kumashure kwe-2014 ndo chaka chiri chikonzero chikuru chakachiita kuti makambani avhare.
Zimbabwe yave nemakore akawanda ichitatarika kugadzirisa nyaya dzezveupfumi zvapa kuti hurumende itadzewo kana kubhadhara vashandi vayo nenguva. Zimbabwe yave nemakore akawanda ichitatarika kugadzirisa nyaya dzezveupfumi izvo zvopawo kuti hurumende itadze kubhadhara vashandi vayo nenguva. Hurumende inoti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nehurumende dzenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica neBritain. Asi vanopikisa vanoti kusamira zvakanaka kwakaita nyaya dzezveupfumi kuri kukonzerwa nekutadza kutonga kwebato reZANU-PF.